Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri, Nyamavhuvhu 24, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uye chakanyanya kukosha ndechekuti mari iyi tinge tichiisa mune zvinhu zvinobatika. Tinge tichiinvesta mune maproject anobatika uye mune urongwa hunoshandura upenyu hwevanhu, livelihoods and well-being yevanhu.
Zimbabwe inopiwa ne International Monetary Fund mari yekubatsirikana munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19.
Chino iwani chavanyatsokoshesa ndechekuti muhurumende yavo havasi kuzobvumira uori wecorruption nezvimwe zvinhu zvisina kururama. Then of course isu sevanhu vanoshanda nevatori venhau tafarira kuti vataura kuti vanotora nhau nevanoita zvokufambisa mashoko vachasununguka kushanda vasingakanganiswe nehurumende.
Mutungamiri mutsva weZambia vaHakainde Hichilema vatora mhiko yekutungamira nyika iyi vachivimbisa kugadzirisa upfumi.
Tanyora tsamba yaenda kuZifa tichikumbira Zifa sezvo varivo custodian yebhora muno muZimbabwe kuti vanyorere kuMinistry of Sport kuti vangopawo remekedzo rwegamba kuna George Shaya, nyanzvi yedu yezvemitambo.
Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika George Shaya ashaya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti yatambira nhasi mamiriyoni mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nerimwe emadhora ekuAmerica kana kuti 961 million kubva kuInternational Monetary Fund pasi pechirongwa chesangano iri chekugadzira upfumi hwenyika dzepasi rose uhwo hwavhiringidzwa nedenda reCOVID-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncube pamwe nagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mangudya mumashoko avo kuvatori venhau. Vaviri ava vati zvaitwa neIMF izvi zvichasimbisa mari yemuno. Vati mari iyi ichashandiswa zvakajeka kutsigira mabasa eutano, dzidzo, vanotambura, kusimudzira maindustry, mabasa ekurima, kugadzirisa migwagwa nezvimwe. Imwe mari yabva kuIMF iyo yapiwa Zimbabwe pasi pechirongwa cheSpecial Drawing Rights ichashandiswawo mukurwisa COVID-19 nekutenga nhomba yekudzivirira denda iri. Asi mamwe mapato anopikisa munyika audza Studio 7 kuti vaNcube vanofanira kutsvaga mvumo yekushandisa mari iyi kubva kuParamende. Mumiriri weHatfield muParamende Dr Tapiwa Mashakada veMDCT vanove zvakare gurukota rinoona nezvemari mubato iri vati zvakakosha kuti Zimbabwe yawana ruyamuro rwokusimudzira upfumi hwayo panguva ino yeCOVID-19. Vatiwo chinodiwa chakakosha kuti mari iyi ishandiswe pajekerere. Vati dare reParamende rinofanira kuva nechekuita nekushandiswa kwemari iyi.
Asi ndaifunga nechekuti Minister of Finance zvaakambotaura aifanira kuzoya kuParliament wozoibhajeta mari iyoyo ichipinda nokuParliament kuitira kuti igokwanisa kumonitwa kuti yafamba sei. Imwe yacho haifani kupedzwa, mari iyo haifani kupedzwa. Imwe yacho haifanira kuchengetwa kureserve bank samareserves zvedu kuitira kuti pazvinozoshata futi tive tine mareserves anotibatsira.
Izvi zvatsigirwa nemutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo. Ava vaudza Studio 7 kuti paramende ndiyo inomirira vanhu nekudaro ndiyo inofanira kugara pasi kuti mari iyi yoshandiswa sei. Vati vana veZimbabwe vanofanira kubatana mukuona kuti mari iyi yashandiswa zvakanaka.
Tofana kuti batani pamwe chete sana Zimbabwe timise hunhu wakadai kuti mari ichinge yauya yakadai yabva kune vanoda kuti zvinhu zvifambe munyika ishandiswe zvakanaka nekuti Zimbabwe inyika yedzimwe dzine vanhu vari kutambudzika vakabatwa zvakanyanya nechirwere cheCovid ichi kunyanya nyaya dzezve kudzidza munoziva kuti vana vanga vasakwanisa kuti vadzidze muzvipatara aiwa hatingatauri mari dzeCovid dzaibiwa munotozviziva pane vamwe vakazoto vasunga vakabva varegedzwa nenyaya yekuba mari yeCovid saka nyaya humbavha ndo yatinonyaya kutyira panyaya yemari iyeye.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reZANU PF sezvo mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti mari yabva kuIMF iyi hachisi chikwereti nekudaro inofanira kushandiswa zvine ungwaru.
Uye uchakanyanya kukosha ndechekuti mari tinge tichiisa mune zvinhu zvinobatika tinge tichiinvesta mune maproject anobatika uye mune urongwa hunoshandura upenyu hwevanhu my livelihood and well-being yevanhu munoziva pari zvino nenyaya yeCovid nekusafamba zvakanaka kwakuchiita upfumi hwedu vanhu vakawanda vari kutambudzika about 7 million Zimbabweans in extreme poverty.
Vatiwo mari iyi inofanirwa kushandiswa panyaya dzekuvandudza mabasa emvura nekugaya magetsi vachiti kana izvi zviripo vekunze vanouya kuzosima mari dzavo munyika.
Maonero angu nenyaya yewater and sanitation, nyaya yemagetsi, I think tinofanira kuisa mari yakawanda ikoko kuitira kuti vanhu vese vakwanise kunge vaine access kunyaya yekumvura yakachena mungava muzvikoro, mungava mudzimba, kungava kumabasa nekuwanawo magetsi kuitira kuti upfumi hunge huchiwandudzika.
IMF yakapa nyika dzepasi rose mazana matanhatu nemakumi mashanu emabhiriyoni emadhora ekuamerica kuti dzisimbaradze upfumi hwadzo uhwo huri kuvhiringwa nedenda recovid-19. Mune imwewo nyaya, komisheni inoona nezvekushanda kwevatongi vematare munyika yejudicial service commission kana kuti JSC nhasi yazivisa kuti bvunzo dzekutsvaga vatongi vapfumbamwe vedare repamusoro idzo dzakambomiswa zvichitevera kuvharwa kwenyika nekuda kwedenda recovid-19 dzave kuzoitwa svondo rinouya kutanga musi wa30 Nyamavhuvhu kusvika musi wa1 Gunyana. Pane vanhu makumi matatu nevashanu vachapinda mubvunzo idzi vanosanganisira mukuru wevatongi vematare amagistrate kana kuti chief magistrate vamuna Matoo Mutevedzi. Muchiziviso chayo nhasi JSC yati bvunzo idzi dzichaitirwa kuhotera yeRainbow Towers. Munguva ino yedenda recovid-19 JSC inoti haisi kukurudzira veruzhinji kuti vaende kubvunzo idzi ichiti dzichange dzichiburiswa pamadandi mutande ayo eFacebook neTwitter uyewo panhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri mutsva weZambia vaHakainde Hichilema vatora mhiko yekutungamira nyika iyi vachivimbisa kugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti munhu wese agare zvakanaka. VaHichilema vatora chigaro changa china vaEdgar Lungu avo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Nyanzvi munyaya dzekupepetwa kwemashoko uye vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muZambia vaVusi Musisibanda vanoti veruzhinji munyika iyi vanga vachiratidza kufara nekutambidzwa kwemasimba kwaitwa muZambia. Vasibanda vanoti kukokwa kumabiko aya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa kuchabatsira kuumba hukama hwakanaka pakati pehurumende dzemuAfrica nemapato anopikisa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Chinhu one chavanyatsokoshesa ndechekuti muhurumende yavo havasi kuzobvumira uori hwecorruption nezvimwe zvinhu zvisina kururama. Then of course isu sevanhu vanoshanda nevatori venhau tafarira kuti vataura kuti vanotora nhau nevanoita zvokufambisa mashoko vachasununguka kushanda vasingakanganiswe nehurumende. Hakusi kuzova nekuti mabhiko vharwa mapepa nhau kana kuti nepfenyuro. So matv nema radio stations anza achatenderwa kuti ashande akasununguka as long as vasiri kuchora mutemo. Vataura zvekare kuti pamazuva mashoma ari kutevera tichaona vachiisa muzvigaro vatungamiri vavo vachashanda navo mucabinet. And vataura kuti vanhu ava vachatorwa kuma provinces zose ari 10 eZambia kuitira kuti kusava nemamwe masections eZambian populace achafila kuti maybe asara kana kuti avharirwa panze. Vachakoshesa kuti munhu wese as long as ari chizvarwa cheZambia lazi achikona basa racho vachava pamukana. Semunhu akavhoterwa nevechidiki vakawanda asimbisa kuti mukushanda kwaachaita achakoshesa vechidiki mayouth achazama kuti avapewo mikana sezvaaivimbisa kwavaiita campaign.
Ko ivo valunga vari kubva pachigaro pane zvavataura here pavanga vari kupa matomu kuna vaachilema?
Valungu handina kunzwa kwavataura pati vasati vaenda kunovapa matomu vanyora muma Facebook page ravo vachitaura kuti no vari kuvashuvira zvakanaka vachitikurudzira tose kuti tivasapote vaHichilema titevere mutemo wehurumende itsva tishande nayo. Then ivowo varatidza kuzvipira kuti vachange variko kupedzera kwavanenge vachidiwa semunhu aimbova mutungamiri wenyika. Ivo vaHichilema vataurawo kuti kwavachange vachitungamira nyika havasi kuzotarisa kuti munhu anotisapota bato ripi kana kuti maybe vanhu vakambonetsana.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vese vanga vari pachiitiko ichi. Zvii zvamungati zvingadzidzwe pane izvozvi?
Tambaona mufananidzo yanga ichiratidza vose vaChamisa navaMnangagwa vari pachiitiko ichi. Tiri kutarisira kuti maybe sezvo variko vari kuwanawo malessons ekuti vanhu even though tichitsigira mabato akasiyana but when it comes to the national vision vanhu vakwanise kuti vashande pamwe chete vakwanise kuti vasiyane zvavo maybe mumaplatform avari kushandisa kukambeni asi pazvinhu zvinobatanidza nyika seizvi vafambe vose. Of course isusu sevanhu veZimbabwe tangachitarisira kuti dai vaita sezvaita vamulaki vekubotswana kuti president wavo former president ne leader weopposition vauya vari vose vari mundege imwe chete. Tiri kutarisira kuti even isusu sevanhu veZimbabwe tisvike palevhuru iyoyo.
Mutori wenhau vaVusimusisi Banda vachitaura vari parunare vari muZambia naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Botswana yava nemutemo mutsva unosungira kuti vanhu vose vanenge vafa vavigwe mukati memazuva mashanu. Izvo zvichavhiringidza kuigwa zvakanaka kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weDoves Funeral Parlour Botswana Vasisi Sotam vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu uri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe sezvo ruzhinji rwazvo rugere muBotswana zvisiri pamutemo.
Hurumende yeZimbabwe haibatsiri zvizvarwa zvayo sedzimwe nyika. Kana zvizvarwa zveBotswana zvikasvira kuSouth Africa, hurumende yeBotswana inobatsira nezvese zvinodiwa. Ndiri kutaura izvi ndine ruzivo rwakakwana.
Muvambi wesangano reOzimbozi Botswana iro rakaumbwa nedonzvo rekubatsira anenge afirwa nemari kuitira kuti anovigwa kumusha muzvare Poshia Muzondo vanoti muzinda weZimbabwe munyika iyi. Uyo uri kukurudzira vanhu kuti vashandise madande mutande nembozha nare zvichaomera vanenge vafirwa.
Kwete ipapa pagoni panotiremera nokuti vanhu kuunganidza mari kwachona kunonetsa. Hapana kuti angagona kufamba door to door achitora mari muvanhu. Vamwe vanenge vachikuudzira kuti ndise paorange mani nini ndiri pabasa ndinenge chikwanisa kuzvisa kana weekend. Tinenge taomeserwa
Muchiziviso chakaburitswa nemuzinda uyu mukutanga kwemwedzi uno, vanoda rubatsiro rwekuti vakwanise kutakura mufi kubva kuBotswana kuenda kuZimbabwe vanofanira kuita zvekutumira mapepa anodikanwa panhare mbozha vachishandisa WhatsApp. Asi mukuru anona nezvematongerwo enyika nekuwandidzwa kweupfumi pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Chimina vanoti vakazvipira kushanda siku nesikati kuitira kuti zvakatarwa nehurumende yeBotswana zvisaomere vanhu nokuti chivanhu chedu chinoti munhu anofanirwa kuvigwa pedyo nehama dzake.
The Embassy of the Republic of Zimbabwe is committed to the
muzinda weZimbabwe muBotswana vakazvipira kupa zvizvarwa zveZimbabwe zvimunika ino
zvizvarwa. This is a civilized process that is committed through the Registrar General's Department. Vanenge vafirwa
tichashanda nesimba kuti vanhu vanovigwa pedyo nehama dzavo.
Nyanzvi munyaya dzeutano uye vari chiremba vakazvimirira muguta reFrancistown vaTrimo Mumbeshora Vanoti matanu arikutorwa nehurumende yeBotswana pamwe chete nemuzinda weZimbabwe munyika iyi akanaka chose mukuderedza kupararira kwaCovid-19.
Teerera zvinhu zvinotaurwa nadokta vanoti vatinobhiliva kuti vese madokta vanotidira kuti tirarame, vanotida utano hwedu kuti huve uri first healthy. So obviously zvavari kutiudza ndizvo zviri right, zviri mumabhuku, zvavari rider, zvavari kutiudza zviri kusevha upenyu hwedu.
Zvichakadaro, vanhu mazana matatu nemakumi mana nepfumbamwe 349 vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro muZimbabwe, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakabatwa nedenda iri kuzuru zana nemakumi maviri nezvitatu nemumwe chete 123,001. Kotiwo vanhu makumi mana nevana vakafa neCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nokuda kwedenda iri kuzuru zvina nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevatatu 4,293. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu nemakumi mana nezvishanu nemazana matatu nemakumi mana nevatatu 2,345,343 vanga vabayiwa nhomba yekutanga, ukuwo vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi masere nezvitatu 1,483,048 vakanga vabayiwa nhomba yepiri mukupera kwezuva rane zuro. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru mushure mekunge hurumende yazivisa zvayakawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekuba vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaungana vachikurukura nezvedambudziko rekodzero dzevanhu muAfghanistan vakurudzira kuti United Nations Human Rights Council iferefete zvakadzama kutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kuri kuitwa nechikwata cheTaliban, uye kuti vari kupara mhosva dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu ava vasungwe nekumiswa pamberi pematare edzimhosva. Vemabhizimisi vari kukurudzira hurumende kuti ironge mazano ekuona kuti mari yekunze yawanikwa munyika kuitira kuti pasave nemusiyano wakakura pakati pemari iri kutengwa dhora rekuAmerica pamusika weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Exchange Rate newepamukoto, zvinokanganisa upfumi. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu anoti dambudziko iri rinofanira kugadziriswa.
Parallel market rate inenge iri kusimuka iri kutiza yakutambira kuma 140-150 uko kwanyanya kuita kumusoro. Dai pawanika nzira yekuti gap riripo pakati peparallel market neofficial market ridone, rikapera gap iroro, tinoona kuti nyaya dzeinflation nedze exchange rate dzinenge dzagadzirika, tinenge tane yatinoti stability. Kana stability yapo zvinoita nyore kuti mabusiness akwanise kuplana, mabusiness akwanise kubudgeta, mabhizinesi akwanise kuronga kana kuita mafocus for the future.
Mashoko aya atsinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma avo vatiwo
chinofanira kuitwa ndechekuti vatengi nevatengesi vemari yekunze vanofangwa kusangana pachena kuburikidza kushanda kwemabhanga enyika anova macommercial banks pasina kupindira kwehurumende. Hurumende haifanirwi kuva iyo inenge ichipa mari uyewo kutaura kuti mari yekunze ngaitengwe nemari yakati, nekuti dambudziko rinoitika nderekuti izvi hazvifadzi vanochera nevanotengeswa zvitengeswa zvavo kunze kwenyika, nekuti vanenge vakabata mari iyi vachiona kuti musiyano mukuru uripo pakati pekutengwa kwedhora rekuAmerica unoita kuti ivo vasakwanisa kuita mari dzavanenge vachitarisirawo mabhizimusi avo. Saka chikuru chofangwa kuitwa ndechekuti musika wekutengeswa kwemari yekunze unofangwa kunge uchishanda, hurumende ichitora chidanho chayo chekutarisa kuona kuti mabhanga ari kutevedzera mutemo here, vari kutengesa mari vari kutevedzera mutemo here, kwete kuti iyo hurumende ndo inenge ichipa vanhu mari yekunze uyewo kuitira kuti mitengo yemari yekunze ngaive apa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo RBZ haisati yagadzirira sezvinotarisirwa.
Reserve Bank haikwanisi kucloza gap riri pakati pe formal rate ne parallel market rate kana tisina kubuilda ma reserves e foreign currency ku reserve bank kwedu tika utarisa mapepa tinoverenga anonga achi publish kwa ne reserve bank zvoratidza kuti nyika inoi ine mari inokwanisa kushanda for vhiki rimwe chete kana mavhiki maviri itingati pachirungu import cover kuti tinotenga zvinhu kunze kwenyika tikapedza mavhiki mairi zvatopfuura hatichina foreign currency reserve bank saka izvozvo zviri kupesana nezvinodiwa kuekonomics kuti nyika inofanirwa kunga ine 6 month import cover kana ine 6 month sana South Africa, Botswana na Zambia zvakureva kuti mari inonga iriko haikwanisi kunga ichishayikwa painodiwa nemakambani ndoo saka muchiona muno mune backlog
ko poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri muzvinafundo mugano vanopindura
saka chinodiwa kuti chiitike kuita production yakasimba inoita kuti Zimbabwe ikwanise kuwana foreign currency yakawanda.
Sangano revemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries rinotiwo vemabhizimisi vari kumira mavhiki mapfumbamwe vasati vawana mari dzavanenge vatenga pamusika wekuRBZ foreign currency exchange uyu. Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano relabor and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze.
Musika wehurumende hausi kunyatsoshanda zvakanaka maringe nokuti vaye vanenge vahwina vagona kuti mabhidzi avo abvumwe havasi kukurumidza kupuhwa mari yacho yeforeign currency yavanenge vatenga zvichireva kuti hurumende inenge ichitengesa mari inenge isipo.
Asi governor weRBZ Dr. John Mangujga vakaudzawo vatori venhau kuti vamwe vemabhanga vainge vavimbisa kuti vakweretese vemakambani mari kurerutsira RBZ. Vechidiki vanobva munyika dzakasiyana-siyana mudunhu rekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC vanoti vamira pamwe chete mukurwira kodzero dzevanhu vemuMozambique pamwe nekuEswatini. Mukuru wesangano reYouth Forum Zimbabwe zvakare vari mumwe wevarongi vechirongwa cheSolidarity Rally chakaitwa nemusi wemugovera wapfuura kuMalawi chikatepfenyurwa padande mutande vaAshton Bumira vati chirongwa cheSolidarity Rally chakafamba zvakanaka uye vari kuenderera mberi nezvirongwa izvi kusvika vatungamiri vemusadhak vateerera zvichemo zvavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMike Gowe weStudio 7 navabumira muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki munyika.
Semaonera angu ini ndinoona sekuti takabudirira zvakanyanya. KuMalawi vakakwanisa kusangana nevanotepfenyura nhau, vakakwanisa kupa nhau yezvinhu zvakange zvasungwa nevechidiki pakutaurirana kwatakanga taita paSolidarity Rally. Avo vakange vachitaura vari paZoom vakakwanisa zvakare kunge vachitepfenyura nyaya idzi pasocial media. Zvinoreva izvo kuti nhunha dzevechidiki idzi dzakaonekwa dzichinzwikwa kumativi mana enyika. Nhau dzedu dzakakwanisa kuti dziendeswe kumusoro. Zviga zvatakasunga zvakabatanidzwa zvikaendeswa kuvatungamiriri veSADC vanosanganisira vatungamiriri veZimbabwe, veSouth Africa, Mozambique nedzimwe nyika dzakangodero.
Tichitarisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu veMozambique pamwe nekuEswatini, munoona chirongwa chenyu chichibatsira here mukupedza dambudziko rekusumbunyikidzwa kwekodzero dzavo?
Chirongwa chatakaita kuMalawi tinoona chichibetsera nekuti chinoita kuti nhau idzi dzisavigiridzwa. Zvazvinoita kana nhau dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu dzikabuditswa pachena, zvinoita kuti vatungamiriri vanyare uye vazvidzore. Zvinoita zvakare kuti dzimwe nyika dzikwanise kupindira dzichitsiura vatungamiriri avo vanenge vachimbunyikidza kodzero dzevanhu. Saka chirongwa chatakaita kuMalawi kuri Longwe ndinoona chichibatsira zvakanyanya kuita kuti nhau idzi dzinge dzichizikanwa.
Tichiendera mberi, zvii zvamakatarisira kuita sevechidiki vemusouthern Africa mukuona kuti vakuru vakuru venyika dzemusouthern Africa vogadzirisa zvichemo zvenyu?
Sevechidiki takatarisira kuti mukufamba kwenguva umu tichange tichiratidzira mumaembasi kuti zvichemo zvedu zvinge zvichigadziriswa. Zvakafanana nhau iri kuitika kuEswatini nekuMozambique. Sevechidiki takatarisira kuti mukufamba kwenguva tichange tichienda mumaembasi eEswatini neeMozambique, kungave kuSouth Africa, kuZimbabwe nekuMozambique, tichiratidzira kuti zvichemo zvedu neizvo zvatinoda kuti zvigadziriswe munyika idzi zvinge zvichigadziriswa. Takatarisira zvakare kunge tichinyora mapetition, atichange tichinyora tichitsvaga masignature evanhu anoita kuti nhunha dzedu dzatiri kuchema nadzo idzi dzinge dzichigadziriswa.
Avo vanga vari Ashton Bumira, mukuru wesangano reYouth Forum Zimbabwe, vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika uye akatora mukombe weSoka Star of the Year kakawandisa kudarika vatambi vese, George Shaya Ashaya. Mike Okariati anoti panyaya inotevera.
Shaya uyo akaita mukurumbira unotyisa semutambi nemutungamiri wenhabvu akashaya nezviro manheru munzira yekuenda kuchipatara mushure mekurwara kwenguva refu. Shaya anga ave nemakore makumi manomwe nemanomwe ekuberekwa, 77 years. Murairidzi wenhabvu Lloyd Mutasa, oyo anopinda svondo imwe chete nemhuri yaShaya, anoti aziviswa nezvemashoko anotambudza aya nemudzimai waShaya.
Ini ndaziva nenhau yerufu iri mupfurikidza nekuenda ndaona MST ko kubva kuna maShaya nguva dzemangwanani ma 5 koko ndobva ndafona foni yavo, ndobva ndataura navo nchingotaura navo nchiti vangotanga kuchema, ndikati koenda vakati baba vaShaya.
Laban Kandi uyo akapinda pakarenda yemasoka Stars of the Year ari mujuzi reDynamos anoti anzwa nezverufu urwu nemuvakidzani waShaya Jeff George, uyo akambotambirawo dhimbare zvekare.
Ndanzwa nezverufu rwaGeorge Shaya naDavid George bhozi ndiye anogara padhuze naye kuGlen Nora, ndiye anogara achimugirika achimubvakachira kunoona kuti akamira sei, aitarasikirwa chikuru.
Chikwata cheDynamos nesangano reZimbabwe Footballers Stakeholders Forum vanoti vanyorera ZIFA kuti ise chikumbiro kuhurumende kuti Shaya aitwe gamba renyika. Mutungamiri wesangano iri vaFrancis Zimunya Nyamutsamba vanoti Shaya anokodzera ruremekedzo rwenyika urwu nezvaakaitira nhabvu muZimbabwe.
Tanyora tsamba yaenda kuZIFA tichikumbira ZIFA sezvo varivo custodian yebhora muno muZimbabwe kuti vanyorere kana kukumbira kuMinistry of Sport kuhurumende rinovari bazi rehurumende kuti vangopawo remekedzo regamba kuna George Shaya, nyanzvi yedu yezvemutambo.
Anotaura akamirira Dynamos vatinashe Farao vanoti tsamba yavo yechikumbiro chekupa rukudzo rwegamba renyika kuna Shaya yatove maoko eZifa.
Pari zvino tatonyora tsamba ZIFA kuti ipewo ruremekedzo rwegamba kune mushakabvu George Shaya. Tsamba iyi tatonyora, tichaona kuti zvinofamba sei, hurumende ndeichazotadza todii.
Mutauriri weZIFA vaxolisani Gwesela havana kupatika kuti tinzwe kana vasvitsa kuhurumende chikumbiro chekuti Shaya aitwe gamba renyika, asi mashoko avo ekuchema Shaya ZIFA yati zvakaitwa naShaya munyaya dzenhabvu zvichabatsira kusimudzira nhabvu munyika. Shaya akatora mukombe weSoka Star of the Year kashanu muna 1969, 1972, 1975, 1976 na 1977, uyezve aive muchikwata chenyika cha1969 icho chakatamba neAustralia mumutambo we1970 World Cup. Pamusoro pezvo, Shaya ndiye aive sachigaro weDynamos apo yakasvika mufinary yeCup Champions League muna 1998, izvo zvisati zvamboitwa nechimwe chikwata munyika. Vari kuchema Shaya vakaungana papa pake pa4538 Glenora A Spaceman muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhaudze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 24 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Le imali yama special drawing rights imali enikwa amazwe njengoba asebunzimene obe COVID-19 amazwe yiwaza decide ukuthi bazasebenzisa imali zabo kanjani.
EleZimbabwe lithole amadola eMelika afika phose ibhiliyoni evela kunhlanganiso ye International Monetary Fund.
Abantu bafundi bamaphandleni kumbe abafundi abafunda kuma government institutions they have always suffered the brunt of inequality as far as education is concerned. So sina njengabafundi ukuhlukumezeka kwabafundi abafunda kwa public institutions lokhu kusanda.
Ngesikhathi inani labatholakala bele COVID-19 lababulawa yileli gcikwane lesehla, isiqina inkuthazo yokuthi uhulumende avule isikolo. Umdlali wenguqu owaba loduma kusukela ngesikhathi leZimbabwe lingakatholi uzivuse, uGeorge Shaya kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwonalo umsakazo. EleZimbabwe lithole amadola aphose afike ibhiliyoni eMelika, i-US $961 million, ngaphansi kohlelo olwe-special drawing rights evele enhlanganisweni ephathisa amazwe omhlaba ngemali yenhlelo zentuthuko e-International Monetary Fund. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Embikweni owethulwe ngabebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe wasayinwa ngusibalukhulu walo uDr. John Mangujika kanye lomphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube uveza ukuba limali ingene ku-akhawunti ye-RBZ izolo mhla ka-23 Ncwabakazi. Umphathintambo wezemali utshele iphephandaba le-Herald ukuba enye yale mali izoqondiswa kunhlangothi eziphazanyiswe yi-COVID-19. Ingcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba Kuchera uchasisa kabanzi ngemali ye-special drawing rights.
Le imali yama special drawing rights imali enikwa amazwe njengoba asebunzimene obe COVID-19 amazwe yiwaza decide ukuthi bazasebenzisa imali zabo kanjani.
Uqhubeke ukutshela esithi ulethemba lokuthi izosetshenziswa ngokuqondileyo eZimbabwe imali le.
Sibona ukuthi izithembiso zikamphathintambo kaningi asiziboni zenzakala. Silethemba lokuthi iparlamente izaba lendlela yokuthi ibone ukuthi imali lezi zihamba kanjani ukuze izimali lezi zisincede ukuthi lathi sisile u-problem le esihlanganelayo e-COVID.
Okusekelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions uMnumzana Jafet Moyo.
Inkinga nje ikhona ukuthi kuzaba liqiniso yini ke lokho ukuthi kutholakala imali angazake sikwale yiko kukhona, kodwa ukuthi leyo mali izatholakala yini sizabona ke kusiba lokutshintsha ezibhedlela yini sizabona ke amakhampani kwanisa ukuboleka ukuze beqhelise phela ezomnotho kutholakala imisebenzi. Asikwazi konke lokho. Sizabona kulokutshintsha kumbe kuphucuka kwenhlelo ezithize ezikahulumende. Sizabona yini kule improvement ku-infrastructure yethu.
Umoyo oqhubekethi ulethemba lokuba le akusoke kwaba ngenye yemali ezizomane zinyamalale nje njengalokho okuthe kwenzakala kwezinye.
Silembali ke embi njengelizwe yokuthi imali esizinikwayo zikhangelele ukuze zincede abantu. Lezo mali zitholakala ke zingasatholakalanga ukuthi zisebenzeni. Sesibone isikhathi esiningi kakhulu imali ezibolekiweyo ezivelela kuma-contributors athize zingafiki lapho kufanele ziyefika khona.
Umqondisi wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mupambi upha umbono wakhe laye.
Maso kuthe kwaba le mali eningi kangaka, mhlawumbe engcono, sikhangelela ukuthi lawo ma-sectors azaphiwa leyo mali uchace phela ukuthi izinto ziyatshintsha, mhlawumbe kulo mahluko. Yapha eZimbabwe siyananzelela ukuthi abantu bebekhala ikakhulu in these public institutions ngendaba e-corruption.
Umphambi uthi ulethemba lokuba kuzolandelwa lokho okuchiwoyo.
Ikhangelela ukuthi u-Reserve Bank Governor lo Finance Minister Honorable Mthuli Ncube sibona ama-signature abo laphana besibikela ukuthi sokule mali engaka. Sikhangelela ukuthi bazabuya njalo ebantwini sebechasisa ukuthi le mali isebenzeni, njalo kuze kuchace nasebantwini ukuthi hayi ngempela abantu bayabona ukuthi hayi kube nomahluko.
Umphathintambo wezemali kanye labebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe bona bayathembisa ukuba izosetshenziswa ngendlela limali ukusekela inhlangothi ezigoqela olwezempilakahle, olwezemfundo kanye lenhlangothi ezidinga usizo ezinjengemisebenzi yokulungiswa kwempahla, wezokulima, okwemba amatshe aligugu, ezezakhiwo, imigwaqo lokwakhiwa kwezindlu leminye imisebenzi echiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngokutshona kwelanga la izolo, kulabantu abazinkulungwane eziphezu kwamatshumi amathathu, 32,900, abakade sebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuvikela i-COVID-19 e-vaccine. Kusitsho ukuba sebesedlula izigidi ezimbili, 2.3 million. Asebehlatshwe leyi ijekiseni okwakuqala. Kuthi abazinkulungwane ezingamachumi amabili phoselantathu, 22,800, abahlatshwe ijekiseni yesibili bengezeleli inani ukuze lifike phose isigidi lengxenye, 1.4 million. Ukusenjalo, ngesikhathi inani labatholakala bele COVID-19 lababulawa yileli gcikwane lisehla elizweni, isiqinile inkuthazo yokuthi uhulumende avule izikolo. Umnumzana Jingani Shoko wenhlanganiso yezifundi zemakolishini lama-university eZimbabwe National Students Union uthi lanxa bengabanye abalenkuthazo yinye, kuqakathekile ukuthi uhulumende abone ukuthi izikolo zonke zilempahla eyeneleyo ukuze abafundi lababalisi bengahlaselwa yi-coronavirus ikakhulu emaphandleni. Ushoko uchasisa okuningi kwingxoxo ayiqhubela Michael Ove we-Studio 7.
Into esiyibonayo njengabafundi, sibona ukubandezelwa kakhulu kulokhu kuhamba phambili okwabafunda, especially bonke abafunda esingathi kuma-public institution, labo bonke abafundi abakuma-public institution. Lokhu kwenzeka ngoba abantu bafundi bamaphandleni kumbe abafundi abafunda kuma-government institutions, they've always suffered the brunt of inequality in as far as education is concerned. So thina njengabafundi, ukuhlukumezeka kwabafundi abafunda kuma-public institutions lokhu kusanda. So sibona ukuthi yonke into eyenzakalayo, thina i-government yethu it's more or less paying attention to the private sector, because bona nje i-government abafaki even imithetho engayenelisa ukuthi ama-private institutions lama-public institutions kufanane.
Shoko, sesikhangela ke indaba yokuhlatshwa ijekiseni elivikela i-COVID-19 elevaccine. Ngisandukwamukela i-statement evela kwelinye ikholiji lapho babekhuthaza abafundi ukuthi bahlatshwe leli jekiseni ukuze bayenelise ukubhala imihloliso yabo. Njengabafundi lokubona njani lokho?
Yinto encindezela abafundi, Mike, because nxa sikubona kathesi akula proper implementation ye-vaccine program. Izikolo zivalwe half hazard, so uphonga ukugijinyiswa, abanye abafundi baphendise ezindlini zabo bengakwaniswanga ukuthi betheste ngenxa yokuthi it seems we are resourceless as a country, but imali zonke ezivela ku-World Health Organization asiziboni. The Minister of Finance has said there is surplus in Zimbabwe, but that surplus can't even be directed towards ukuthi thina njengabafundi sibenefite. We see a government, I think, Mike, you once held a conversation where I've always continuously told you ukuthi government to indicator left kota ina itena right every time as long as it has to do with education. Okusihluphayo thina njengabafundi abamelela abafundi ukuthi ngekonso sonke isikhathi nxa sesikhuluma ngendaba lezi ukweso khanya ngani we are being a political activist instead of student activist. So this you are going to see is going to affect most students because a vaccination program yakhona implementation yayo, well, yes, in some areas it's being done, but we have areas like Kushinga Pikelele. Think of areas like Nwange, Jambezle, Ewange, Emakwa, Pansle, Lenzinda, we have places in Nwange, Njenge, Nkandepe. The network is limited. We have places that are deep lying in rural areas where this vaccination, people have to travel to get such vaccination. So the vaccination program should first be availed to each and every student. Government, I believe, we own a database. Yama students are all that was Yama students one up. So whenever they implement the vaccination program, Yama students, before they talk about which a student should have been vaccinated, being a Ganjan, being a Rangin, to my extent.
Lo, Mnumzana Chengani Shogo Ilunga, lenhlanganiso yezifundazwe emakolishini ezinaso. Ubexoxa icingweni lo Mike Hove we Studio 7. Umongameli wesikhombisa kweleZambia uMnumzana Hakainde Hichilema namuhla ugcotshiwe ukuthatha intambo zombuso emkhosini oqhutshelwe enkundleni eNational Hero Stadium esigodlweni salelo lizwe eLusaka eleZimbabwe belimelwe umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ukungena kukaHichilema esikhundleni sekulethe ithemba kwamanye amazwe awezikazi le-Afrika lokuba balakho ukukhipha uhulumende oncinizela uZulu ngoba encinise kwaze kwaba kahlanu andubana anqobe kukhetho. Ekhuluma emkhosini wokugcotshwa kwakhe, umongameli Hichilema uthe iZambia ifundise amazwe wonke omhlaba ukuba amandla ezombusazwe asebantwini esithi kuzamele uhulumende wakhe ashiyane lo mbuso kantando kayiphikiswa.
Power does not belong to us, it belongs to you, the people of Zambia. I think that's important.
Amandla kasiwo ethu ngawabantu, abantu beZambia. Kuyajabulisa ukuba namhlanje ngokwesithathu selokhu abantu beZambia baguqula uhulumende saba labo uhulumende abatsha. Lokhu kungenxa yabantu.
Umongameli Hichilema uthe uzazama ngazo zonke indlela ukuqeda ubuyanga eZambia esithi uzakwenza lokhu ngokuqakathekisa ubudlelwane beZambia lamanye amazwe omhlaba. Ummeli wange-Central engwe-MDC Alliance uMnumzana Daniel Molokele uthe bazazama ngendlela zonke ukulandela isibonelo esihle sokwenziwa libandla liphikisayo ele-UPND elinqobileyo eZambia kukhetho luka-2023 eZimbabwe.
Asengamhlophe athenke thina njengomakhelwana eZimbabwe siyazigqaja siyaziqhenya ngalokho sikubona kwenzakala namuhla eLusaka sithi Zambia wenze kahle njengesizwe wenze kahle makhelwana siyawubona umzekeliso wakho muhle sizazama ngamandla ethu wonke ukubana siulandele siyafisa ukuthi lapha eZimbabwe 2023 sibe lakho lathi ukuba lomongameli omutsha.
Umnumzana Baxter Magwizi omunye wabala impi enkulu owahlala isikhathi eside ekwele Zambia uncome umnumzana Edgar Lungu ngokuvuma ukudedela uHichilema.
Uyisifundo ofuze sifundwe ngabakhokheli bamanye amazwe abanjengabakithi laba ukuthi intando kaZulu akayiphikiswa ikakhulu mayelana namalungelo wabo.
Kodwa umsekelo womsebenzi kubandla leZanu-PF kuhlangothi lwabatsha umnumzana Babutho Moyo uthi abamandla aphikisayo eZimbabwe bangaziyengi ngokwenzakale eZambia.
IZimbabwe yaso Zambia, iZanu-PF ayifanani lama-political party eZambia. I-Liberation Party eZambia yathathela umbuso kudala vele kudala osokusenzakala iZambia sililizwe vele elilama-opposition. IZANU-PF inkalakatha baba vele akula ukuthi bekuzafona iparty engayikhiphe embusweni ngoba iZANU-PF usukela sithola uzibuse ayizange iphume ebantwini iZANU-PF khona kuma grassroots. Okwenzakala eZambia ukuthi ibandla elibusayo lisuke lakhohlwa abantu and abantu ngabakhohlwa abantu bakhuluma ngefu.
Abanye abakade besemkhosini weZambia bagoqelwa umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Uhuru Kenyatta wakwele Kenya, umongameli Mokgweetsi Masisi wele Botswana,
umongameli Lazarus Chakwera oweMalawi, abameli benkokheli yamazwe entshonalanga labenhlanganiso eCommonwealth. Uhambo lukaHichilema belungalula ukuze afinyelele intambo zombuso ngoba wahlukunyezwa okwesikhathi eside echaywa ebotshelwa amacala okubazela ukugocela isehlakalo sokubotshelwa ukwephula umthetho womgwaqo ngomnyaka ka-2017 kodwa lelo cala lagcina lisiba ngelokufuna ukugencula umongameli Edgar Lungu. Kodwa kusenzakalo esimangalisa abaningi, uHichilema yena owayesasazakala njengesitha selizwe phansi kukahulumende kaLungu unqobe okulesisindo kukhetho olwenziwa mhlaka 12 Ncwabakazi. Lokhu sokulethe idlabuzane lethemba kwele Zimbabwe ukuthi mhlawumbe isimo singaguquka phakathi kukamongameli Mnangagwa lomnumzana Chamisa kukhetho olulandelayo lomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Yebo, 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 mthaka kamuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Sihlaziya njalo udaba lokwendiswa kwabantwana abangamantombazana bese sebancane, ama-early child marriages. Sulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika ubike ngesonto ukubana sokusungulwe inkulumo yokuthi kwengezwe isikhathi sokuthi abebutho lelizwe lakhe babe sebephumile okupheleleyo kwele Afghanistan, kodwa ke akukabi lesiqiniseko sokuthi lokho kungenzakala. Iningi labasuswa kwele Afghanistan abemelika abohlangothi lwezomvikela lezizalwana zelelo lizwe abakade sisebenzela sisencedisa ukulwa umsebenzi bafike esigabeni seVirginia ngesonto kwele Melika andubana banikwe indawo zokuhlala edolobheni leChantilly. Abahlengi babikwa sebelokhu bedinga abangabe bedinga uncedo kwabalwelwe yingozi yempophoma zamanzi edalwe yikuna kwezulu elikazamcolo elihlasele enkabazo kwesabelo seTennessee ngempelasonto. Kubikwa kufika abantu abangamashumi amabili lanye kule ingozi. Inhloko kahulumende yakwele Singapore uMnumzana Lee Hsien Loong uthi uhulumende kamongameli Biden wele Melika uchiyelwe umthwalo onzima nguhulumende owayekhona ngaphambilini edabeni lokususwa kwamasotsha elizwe lakhe kwele Afghanistan. Ngakho ke bayakuzwisisa ubunzima obubhekane labo Biden edabeni olusegudwini olwe-Afghanistan. Lokhu ukutsho emhlanganweni lentatha lezindaba ngemva kokukhulumisana lomsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris obesekwethekeleleni kwele Singapore. Ihlandla lakuqala lesipho samajekiseni okuvikela i-COVID-19 ohlobo lwe-Moderna esivela kwele Melika sifike kwele Kenya ngomvulo. Amajekiseni aqale ukufika kwele Kenya abengaphansi nje kwesigidi 880,460 phakathi kwayizigidi ezintathu lengxenye 3.5 million ethenjisiwe lolelizwe nguhulumende wele Melika.
Lamhlanje kwezomnotho, iningi labaqhuba amabhizimusi amancinyane okuyiwo aphilisa abaningi lithi alitholi inzuzo eneleyo ngenxa yeziqondiso ze-lockdown ezokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokukhuphuka kwintengo yempahla mahlayana. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Mhlahlandiweni, usichasisela ingxaki ezibhekane labathengisa izidaladini.
Inkinga ezihlangana labantu abathengisayo bathe zikuthi isikhathi sokuthengisa sesiyehlisiwe ngendaba ye-curfew eqala ngo-6. Kusetshenziswa umuntu somela goqe masinye izinto zakhe azithengisayo nxa sokutshaya u-3 agijima engikhaya ngo-3:30 nje wavela isikhathi kuvalwa ngo-3:30. Kusitshengisa ukuthi khona naso sehlisa ke imali or inzuzo abayithola nxa bethengisa. Okunye futhi akakhala ngakho abantu abasebenzayo ukuthi i-vaccine iyahlupha ukutholakala imizila leyi iba mide kakhulu. Sengathiwa uhulumende ngenza ukuthi kube le ndawo eziningi zokuhlaba ikakhulu abathengisa besemakhaya. Kubotsholotsho ngale benithola umbiko ovela ebantwini besikhona nake komakhaza njengomzekeliso ikliniki akutholakali i-vaccine. Abantu abathengisa kuma-districts njengabotsholotsho lezinye indawo bathole i-vaccine. vaccine kutshengisele ukuthi ke abasebethengisa nzima ngoba abahlatshwa ngaphela.
Umnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi sokulukhuni ukuthola inzuzo kulabo abalezitolo ngenxa yohlupho olufanayo kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla. Uthi ngabe uhulumende uyaphathisa.
Aluba kuyaphila, aluba kunomali, phela ukukhwela kwezinto angithi ngakuyamenyezelwa. Kodwa ngenxa yokuthi uhulumende akatsho lutho futhi ungani akekho, uyakubona kubusiness vele ungani kasela uhulumende. Uzuphose uthi nxa uhulumende ekhona angithi uyezwakala phela abantu nxa bekhala. Eke ezwakale la ehwapa njengomuntu omdala njengalokho esasikubona esasikwejayela izolo indoda leyana eseyaphumulayo yayike ihwabhe abethukayo behlise lamhla kuthule zwi intongo ikhwela nje ngokuthanda komuntu ngomathanda akhe umuntu uyabona. So ngaleyo ndlela akulanto ehambayo yimpilo enzima kuphela ngoba sengubathengi uyakuswela kumbusiswele isinkwa ngenxa yokuthi uthola intengo sikhwelile uyakubona. Nxa ungazani laye kumbe ungelayo indlela yokuthi muva kwalokho uzaguduza lawe lapha ugqula inkelo zakho uyemnika imali yakhe kuthi ukuthi lelo langa lokho okufuna uzatshona ungelakho.
Umnumzana Ntiweni uthi baphakathi kwemizamo yokukhulumisa nalo uhulumende.
Izikhalazo zethu besizikhuluma khonapha ebulenjini sisebenzisa elokho esithi ama-press statement sizama ukuthi sixwayise uhulumende ukuthi abantu basebunzimeni. Asikayenza umhlangano laye kodwa-ke emavikini ambalwa sike sathekelelwa nguminister okhayela ama-SMEs mama uSithembiso wabona-ke inkinga ezihlanganele abantu abasebenzayo lokuthi basebenza njani. Ezinye izinto zakhulunywayo zinezo ezibhekanele abantu abasebenzayo emkamo.
Asizweni umbono kamnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Kukhanya imisebenzi eminingi siyaphela yokuqunywa lesikhathi sokusebenza emsebenzini lasesisilutshwane. Lokhu sokukhama kakhulu abasebenzela bodwa kumbe abemisika namavinkili amancane. Imali silutshwana, ngakho sokuletha ubuyanga. Mina mbona ngathi nxa uZulu vele phela uyavuma phela ukuthi uyahlatshwa inomba. Ugqoka ama-mask kuyenziwa, abantu bayageza izandla, abanye le-social distancing yenziwa. Hathi uhulumende kavuleke umnotho welizwe abantu basebenze, ngoba nxa sesilokhu sesizivalele endlini kunje angiboni ukuthi kunganceda abantu abasebenzela bodwa.
Uhulumende uthi iziqondiso ze-lockdown ziqakathekile njalo kufanele amapholisa abophe labo abangazilandeliyo ngoba bevangela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Iningi kobulawayo lihlaba omkhulu umkhosi ngodubo lokutshontshwa kwentambo zamagetsi osokubangele ukuthi kuhlale kumnyama kuleli dolobho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abekampani epheka amandla kagetsi eyezisa bathi kusukela mhlangula 2021 kuze kufike namhla sebethole imbiko yezihlakalo ezingamachumi ayisithupha zokutshontshwa kwentambo zikagetsi. Unkosikazi Yolanda Banda, umhlali wakobulawayo ongomunye wabatshontshelwe intambo lezi, uchasisa ngesimo abakuso.
Into eyenzakalayo imbi kakhulu ngoba khathesi singananzelela ukuthi sekulesikhathi esinganani kwazakala ukuthi ama-cables ayatshontshwa. Kakhulu ukuthi uhambile wayakhuluma kungabi le action. Abezisa labo kababuyi ukuthi bazokhangela ukuthi kuhamba njani. Lathi njengezakhamizi kunzima ukuthi loba sisizwa okwenzakalayo phandle siphume usesabela impilo yakho ngoba ngeziphithiphithi zamarobhari esizizwayo yabe ungazi ukuthi abantu bakhona bathembene.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Vuyisile Chuma uthi abezisa bathatha isikhathi ukuthi bazokhangela umonakalo oyabe ukhona.
Ukuntshontshwa kwama-cables lokhu kuyinkinga kakhulu emphakathini kithi. Baphuza ukuzolungisa into lezi entambo zabo nxa ama-cables la angantshontshwa. Phinde futhi kube nzima lokubamba impompi zamanzi ngoba kuyashoka aluba nje bayaphangisa nje bazosilungisela lezo zinto kwenza ukuthi kube lulu ukuthi sisebenzise ama-gadgets ethu nje silawo ezindlini lokuvula impompi lokuhamba nje phandle la ngoba ziyalenga intwambo zangkhona.
Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association iBupra, uthi ukwenza kwamasela lawa kubalethela ubunzima obukhulu ngoba izigebengu zihlezi zitholele ithuba lokwenza santando.
Izakhamizi zizokhathazeka okukhulu nxa sinanzelela indlela okutshontshwa ngayo amazesa cables. Ngokunjalo-ke njalo kunye okuhlupha izakhamizi ukuthi akuqedakali ukuthi ngaso kutshontshiwe kwenziwa njani, ngoba kwezinye indawo sizwa kuthiwa izakhamizi abantu bezesa bathi bona hlanganisani imali libhadale lithenge. So konkwane izakhamizi kuyabahlukumeza ukuthi abasakwazi okuyikho ukuthi kumbe kusemthethweni kumbe kukhona ukuthi bazenzele. Kuyasilimaza ukuthi sigcina sihlale ebunyameni sibulawa izigebenga lokuninginingi siba udla undawo obuningi. So isicelo ukuthi kuma-residence cethe amapholisa ananzelele ukuthi azame ukuthi afake ama-teams ku-ground ayiluse lokho. Kodwa athi izakhamizi asincedisaneni senza ama-neighbors wathi committees oba nancedise anqande udlawundawo bezigebenga lezo.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kumele kube le mizamo yokuthi amasela lawa athathelwe amanyathela alukhuni.
Hayi, ukutshontshwa kwama-cables kusiphatha kabi kakhulu ngoba yikho kudala ukuthi sigcine singasela amagetsi ezindlini ngoba nxa sebequmile izintambo kathi amagetsi azabuya njani. Siyafisa ukuthi ngabe amapholisa azama ukwenza umsebenzi wabo ukuze lezi zikhiwe zibanjwe.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association iBupra isikhuthaze izakhamuzi zakoBulawayo ukuthi zisebenze ndawonye ukuthi zivikele indawo zabo ukuthi kungatshontshwa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Abednico Ncube uchaze ukuthi ukutshontshwa kwentambo zamagetsi kuyinto abazama ukulwisana layo besebenzisana lezinye inhlanganiso. Imizamo yokuxhumana labezesa yehlule ngoba ucingo lwabo belungadotshwa. Kodwa umnumzana Lloyd Judge ongumqondisi wezesa koBulawayo ukhulume labephephandaba lesite echaza ukuthi abenelisi ukuthi babisele zonke intambo ezijontshiweyo ngoba intambo abalazo zisilela. Imele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umdlali wenguqu owaba lodumo kusukela ngesikhathi leZimbabwe lingatholi uzibuse uGeorge Shaya kasekho. UShaya ubhubhe eseleminyaka engamashumi ayisikhombisa lasikhombisa 77. Wathola izicoco zokudlala kuhle umnyaka wonke ezeSoccer Star of the Year kahlanu empilweni yakhe. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UShaya wedlule emhlabeni namhla ekuseni, njalo iqembu elidlalela eleDynamo selilobele inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association licela ukuba kucelwe uhulumende ukuba umunye aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe. Wayengumhleli wezindaba zemidlalo kuphephandaba leChronicle uLove Modube uthi kufanele ukuba uShaya aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe ngoba yiliqhawe langempela.
Lamhlanje isizwe eZimbabwe silahlekelwe ngumdlali obe ngumdlali wohlonzi obe ngumakade bona emdlalweni wenguqu, umdlali engathi ngesilungu deserves i-national hero status. Akula esingambabaza edlule uPeter Ndlovu kumbe edlule yena uGeorge Shaya. Ngilethemba ukuthi uhulumeni layo izifa baza kukhangelisisa lokhu sibili bamhloniphe ubaba uGeorge Shaya.
Ngesikhathi esadlala uShaya uthethe isicoco sokuba ngumdlali odlale ukwedlula abanye iSoccer Star of the Year kahlanu, njalo akula omunye umdlali osekuwakwenelisa lokhu. UDube ngomunye walabo abaphatheke kuhlelo lokucindezela umfanekiso olonda impilo kaShaya i-documentary, njalo uthi umdlali waba lomnyama wokudlala ngesikhathi ilizwe lingakatholi uzibuse.
UGeorge Shaya mangikhuluma ngaye khuluma ngobuqotho bami, ngibuhlungu ukuthi udlale ngesikhathi kusaselobandlululo kuleli lizwe. Ube ngumdlalo ukuthi ngawa edlale kunsuku sesithole uzibuse ubeza yadlala emazweni aphakamise ilizwe lakhe. Mina labangane bami abe Black Football o Albert Chiwanda Mira besithe ngomnyaka odlulileyo saqala ukusebenza ifilimu ebikhangelane lempilo yakhe from isikhathi sokudlala kwakhe kuzofika lamhlanje lapho bese sithethe lezithombe zabantu bekhuluma nje ngentshanju akade yiyo enkundleni.
Ushaya udlalele amaqembu abalisa ele Dynamo, ele St Paul's Musami, ele Zimbabwe Saints, ele Morocco Swallows, ele South Africa kanye leqembu elimela ilizwe le Rhodesia. Ukhethwe ukuba ngumdlali odlale ukwedlula abanye kwele Zimbabwe ngo 1969, 1972, 1975, 1976 kanye lwango 1977. Ngimele Studio 7 ngokubulawayo nginguJoseph
Njanjini. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, sithi asidibanini njalo ngo 6:30 kuhlelo olufanayo ekuseni kusasa
ku Studio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.